kuana wadiki wana zozirwere zvimwe zvatinoti conduct disorders zvinoita unhu hwemwana wana wacho vanenge vachibata-bata nekudhistroya zviro nekudini kuzoita yatinoti ADHD wana havagoni kugara pasi vanongoramba vachifamba-famba concentration level inenge iri low kuzoita yatinoti autism wana wacho havanyatsodhevelopisi vamwe vane certain characteristics singaiti kuti vanyatsofite into society zvakakwana kuzoyazvo zvakaita depression zvinowanikwa mwana substance abuse very common mwana wechibiki zvinoita kuti zvikonzere maproblems mwana sevana vanoitwa sexually and physically.
Tombotarisa kuvanhu vakuru, ndezvipi zvirwere zvepfungwa zvavari kunyanya kutarisana nazvo munyika?
Substance abuse zvinonyanya kuwanda because what is schizophrenia, depression, post-traumatic stress disorder mune vanhu vanenge vaitwa involved mumatragic incident kana kuona vanhu vachiurayiwa kana kuona vanhu vachitotswa vanogona kuuyaiwa nemamental health problem nevamwe vane imwe inonzi anxiety disorder vanhu vasingagoni kugadzikana havagoni kufunga vanongoita worry all the time.
Pane nzvimbo here dziri kuwanikwa idzo dzichitambira vanhu vanenge vakatarisana nezvirwere zvakadai?
Nzvimbo dzatinadzo munyika muno mahospitals vanhu vanogara nemunhu vanoona kuti munhu uyu haachisiri zvaanga ari mazuva ese nekuti matauriro ake maitiro ake zvinge vanongoita hasha pasina mukanganisira nezvimwezvo zvakawanda zvinoita kuti vanhu vaone kuti munhu uyu haachisiri zvaiti kana vaona kuti ndizvozvo zvakadaro ini ndinovakurudzira kuti vakasike kuuya kumahospitals nekuti muculture medu vanhu vanobhiliva nezvimwe zviro zvokuti varoyiwa.